Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti eno imusore na uza nasi Chipiri kukazi 16, 2016. Mutungamiri we MDCT vamo genchangirai vanota avasi kuzoita mshandra pamwe ne Zanu PF kuburikidza nekuva nemubatanidzwa wemapato unengo wina amai Joyce Mujuru avakafano bata chigaro chemutungamiri webato idza re Zimbabwe People First. Amai Joyce Mujuru vanotiwo kudzingwa kwavakaitwa muZanu PF kwakavapo mukana wekuti vanyatsoona kutambura kuri kuita veruzhinji sezvo vakanga vasiri kuzviona apo vaive muhurumende. Vakuru vakuru muchipurisa voenderera mberi nekuferefeta ndege yakawanikwa iine mutumbi wemunhu pamwe nemari yakawandisa panhandare yendege yeHarare International Airport nemusi wesvondo manheru. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level, takatarisawo zvakabuda paordinary level. Iyi ndiyo emisoro yenhau dzedu dzanhasi, musakanganwa kuti munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.